Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikumi 27, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vana vanofane chirwere checovid-19, vamwe mazana masere nemumwe vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Bato reMDC Alliance rorangarira vanhu varinoti vakapondwa pamwe nekushungurudzwa nezanupf mumhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika muna 2008. Asi ZANU-PF inoti iri kungozorwa mafuta enguruve yaisina kudya, sezvo pasina umbo hunoratidza kuti kune vanhu vakapondwa muna 2008 uye kana varipo pasina chinoratidza kuti ibato iri rakakonzeresa. Hurumende inomisa chirongwa chekuwaniswa kwezvitupa kuvana vari kutarisirwa kunyora bvunzo gore rino senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafa nechirwere checovid-19 zvakasiya vanhu vafa nechirwere ichi vave chiuru nemazana manomwe nemakumi maviri nevashanu kana kuti 1725. Vanhu mazana masere vakawanikwawo vaine chirwere ichi nezuro wakare, izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 nyika yose kubva zvachatanga wasvika pazviuru makumi mana nezvitanhatu negumi nevasere kana kuti 46,018. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vakasvikawo pazviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana manomwe ane makumi matanhatu nemumwe kana kuti 37,761. Kubvawo zvatanga chirongwa chekubaya vanhu nhomba munyika yose, vanhu zviuru mazana manomwe nemakumi mana nezvinomwe zvine mazana matatu nemakumi matatu kana kuti 747,330 vabaiwa nhomba yekutanga. Vamwe zviuru mazana mashanu nezviviri nezana nemakumi manomwe nevasere kana kuti 502,178 vabaiwawo nhomba yepiri sezvinokurudzirwa nenyanzvi dzeutano. Hurumende yakadzika mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu munzvimbo dzinoti Kariba, Karoi, Chinoi neKwekwe sematanho ekudzivirira kupararira kwecovid-19. Nzvimbo dzinonzi dziri kunyanya kupararira chirwere ichi pari zvino zvekuti dzinogona kudzikwa zvakare mutemo yakaoma kuti vanhu vasafambe-fambe dzinoti Doro, Chidamoyo, Nenyangoma kumashandaland West, Chiredzi kumasvingo, kuchitiwo Nkulumani, Emakandeni pamwe nemisha iri kumaodza nyemba kweBulawayo. Izvi zviri kuitika panguva yehurumende yakazivisa nezuro kuti yakatambira imwe nhomba yeSinopharm inosvika mazana mashanu ezviuru kana kuti 500,000 kubva kuChina. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaudza vatori venhau kuti vari kutarisira imwe nhomba mamiriyoni maviri kubva kuChina zvakare mukupera kwemwedzi uno. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi senzira yekudzivirira COVID-19 pakupera kwegore rino. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Edgar Munatsi.
Tinoti zviri kuitika zvokuti manhamba evanhu ari kubatwa necovid-19 ari kuwanda kuZimbabwe hazvishamisi, uye zvetanga takazvitarisira nekuda kwekuti mukatarisa nyika zhinji dzakatikomberedza nedzimwewo dziri kumadokero pari zvino vari kurwisana neye vari kuti third wave yecovid-19. Zvinoita sekuti izvo manhamba atiri kutoona kuZimbabwe anogona kunge ari mashoma pane pachokwadi, nekuda kwekuti tinoziva kuti pane dambudziko nenyaya yekutestwa kwevanhu. Vanhu vakawanda vanogona kunge vasiri nyaya yekutestwa, saka tinotya kutoti nhamba inogona kunge yakatoti kure kudarika zvataona manhamba ari kuripotiwa nehurumende. Uyezvewo tine urongwa nekuti vamwe vanhu vari kurasikirwa neupenyu hwavo nekuda kwechirwere checoronavhairasi.
Pamungati pamuri kuona pane dambudziko ndepapi, Dr. Munatsi?
tingangoti dambudziko zhinji ratiri kuona nderekuti iye zvino tinonzwa makurukota ehurumende kunyanya vanobata nezvehomwe dzemari vachitaura ivo kuti homwe yemari iri kufachukira ine mari yakawanda asi kufachukira kwehomwe hatisati tanyatso kuona pakubatwa kana kurwisana nedenda recovid-19 nekuda kwekuti mukarangarira iye zvino nyika zhinji dziri kurwisana nekudai taona nhomba tikada kutarisa hedu pane dzimwe nyika tinogona kunge tichifunga kuti takaita zviri nani kudarika dzimwe nyika asi chokwadi ndechekuti hatisati tanyanya kukunda kurwisana nechirwere ichi dai homwe yemari iri kufachukira iyi yashandiswa kuti nhomba dzakawanda dzinokwana dzibayiwe
hurumende iri kuti iri kuedza matanho ose ekuti nyika inge ichiwana nhomba nezuro takaona kuchipinda nhomba 500,000 dzesinopharm kupera kwemwedzi vari kuti tiri kutarisira imwe nhomba inosvika 2 miriyoni zvii zvamungataura pamatanho iwayo
tingangoti matanho akanaka asi sekutaura kwandaita nhomba idzi ishoma nekuti mukatarisa pakatanga denda iri kana mukarangarira kuti nhomba dzekutanga-tanga dzakauya musi wa18 February kuzimbabwe hurumende yakanga yakataura iyo kuti tinoda kuti pafezi yekutanga tibaye vanhu vakadai pafezi yechipiri tibaye vanhu vakadai hurumende yakakoniwa kubata matagetsi iwayo zvikurusa zvinoratidza kuti pane dambudziko dai hurumende yakanga yakwanisa kumhanyidzana nekuwana nhomba nenguva iripo vanhu vakanga vakatarwa kunzi vabayiwe pari zvino tingada taa kutaura kuti pamwe pabayiwa mamiriyoni mashanu kana mamiriyoni gumi tichienda mberi kuitira kuti chirwere ichi tikwanise kurwisana nacho zvakanaka
avanga vari nyanzvi mune zveupfumi Dr. Edgar Munatsi vari parunare kuBritain nestudio 7 bato guru rinopikisa reMDC Alliance nhasi rarangarira vanhu varinoti vakapondwa pamwe nekushungurudzwa mumhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika muna 2008 pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika yaidzokororwa kana kuti presidential run off. MDC Alliance inoti iri kupomera nhengo dzebato rezanupf mhosva yekushandisa kuponda kushungurudza kuparadza misha pamwe nemidziyo pamwe nekubata chibharo nhengo dzeMDC senzira yekutyisidzira vanhu kuti vasavhotere bato iri. Zuva iri riri kuuyawo zuva rimwe chete pasi rose rabatana mukucherechedza zuva rekurangarira vanhu vose vakashungurudzwa kana kuti International Day of Torture Victims iro rinocherechedzwa musi wa26/10 gore roga roga. Kuti tinzwe zvizhinji pamusoro penyaya yekurangarirwa kwezuva iri neMDC Alliance tabata mutevedzeri wemutauriri webato iri vaClifford Shachiwayo.
Zuva iri izuva rinorwadza, izuva rinotikaya tikarangarira, misodzi inoerera, izuva rekuti mhuri yeZimbabwe yakapinda pachimananzombe nekuda kwevarume nevadzimai vanoda simba kukunda vanhu. Izuva rekuti tikarangarira tinoona senyika riri zuva rakatisvibira, riri zuva ratinoona rima. Asi izuva rinoita futi kuti isu vana veZimbabwe tinoona pamberi apa tofanira kuramba takashingirira, tofanira kuramba takatsungirira, tofanira kuramba takabatana kuitira kuti tizadzikise zviga nezvido zvakarwira kana zvakafira zvakafuwarira vana veZimbabwe vakaparadzwa neZANUPF nenyaya yekuti vanga vasikasapoti ZANUPF kana nenyaya yekuti vanga vachikurudzira kuti vana veZimbabwe vanga vachibatana.
Mari rangarira sei zuva iri vashachiwa sebato?
Ndingati kunzvimbo dzakasiyana-siyana kwaitika zvakati wandeiwo nekuda kwechirwere muri kuziva kuti tiri pakati pekurwisana nechirwere checovid-19 chirikunzi chaakuda futi kudzoka third wave. Asi hatisina kugara taramba tichiti sevana veZimbabwe ngatibatane. Munoona isu sekucommunications tine zvakawanda zvatiri kuburitsa tichirangaridza mhuri yeZimbabwe. Zvakaitika kunzvimbo dzakasiyana-siyana vanhu vari kuunza dakariro idzodzo pamaplatforms akasiyana-siyana vachisheya vachikurukura nekuti tofambisa sei nekuti chakakosha haisi nyaya yekuchema chete, inyaya yekuti tochifambisa sei nyika kuenda mberi. Nekuti isu chatoda seMDC Alliance ndechekuti nyika ichifambira pamwe chete ichiva nemuono wakanaka wokuumba inonzi national vision, munofunga munonzwa president Chamisa vachitaura nenyaya yegreat Zimbabwe vision kuti ngative tine vision imwe inoumbiridza vana veZimbabwe pamwe chete, vakuru vadiki, harahwa, chembere, vanhu vese vakabatana tiri pamwe chete.
Tiri kuona kuti nyika yatarisana nesarudzo dza2023 zvii zvamungataura?
Isu seMDC Alliance tinga tichitungamirira nevanhu vaChamisa vanga vari mutungamiriri vamwe tichitevera tichibatikidza pamwe chete. Asi izvi zvinoitika chete kana tichinge tabatana famba pamwe chete ndosaka takati gore rino igore remasimba evanhu citizen convention
mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo vari parunhare muHarare neStudio 7. Studio 7 yakundikana kubata mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi mumwe wechidiki webato rezanu PF vaAlex Gakanje vanoti zanu PF iri kungozorwa mafuta enguruve yaisina kudya.
MDC Alliance harisisiri bato, vakaluza integrity, vakaluza value and they are now in an entity. This is why they've got the extended kugadzira ma holiday amuveka avari kupemberera hakuna holiday inonzi 27 June nekuti kune zvinonzi zvakaitika 2008 zvisina humbo huripo dai kuri kunzi icho kwadi kuti kuna vanhu vakadamburwa maoko ka takambonova vairi kana vatatu saka chiri kuita MGC rangova bato raakuzvigadzirira zvaro rega nekuti ipapa mukavatarisa munoona kunzwa kana musa 29 June vaita kuti dzimwe mhemberero vanhu vaakuita zvese zvese panguva yese yese nekuti havana chinovatonga chinoita kuti vashaye chinovatonga kusvika pakusagona kuteedzera kana kalenda kuziva kuti holiday inocelebratwa ndeipi neisingacelebratwa ndei.
Asi vaGakanje muri kuramba here kuti 2008 hakuna kuitika mhirizhonga nekuti vanhu vakawanda vakaonekwa vachishungurudzwa pave nehumbowo dzimba dzichipiswa nezvimwe zvakadaro.
Mukoma, mune zvematongerwo enyika makaitika mhirizhonga dzakawandisa. Nyaya dzekupisirwa dzimba ndofunga hatisikumboenda kuna 2008. Pane yakatoitika musuno majemaje pasavatsvangira ikubhoera. Kune vana kupe nanamonzura vaida kupisirwa mumba neMDC. Saka zvinonetsa kuziva kuti aipisa dzimba muna 2008 kana dziriko dzakatsva ndiani given kuti tazopfuura 2008 takaona 2018 10 years later kune dzimwe dzimba dzaida kupiswa. Saka kuti vemDC vatizano PF ivo varivo vari nhoroondo yekupisira dzimba nekupisirana mudzimba kuti vaprove political point hazvichagone kutaurika kuti akapisa dzimba ndiani.
Takaona munguva yegadziriro yesarudzo dzemubato renyu rezanu PF muchiitikawo mhirizhonga vanhu vachirovana nekurwisana asi muri kuti zanu PF haidi mhirizhonga zvii zvamungataura?
Pane zvinoitika mukoma zvekuti uyo neuyo vairi vatatu vanogona kuita mhirizhonga asi hausi mutemo webato rezanu PF wekuita mhirizhonga. Kuzanu PF kana makangoona mhirizhonga yevanhu vaidetsana zvinowanika chero kumusangano weBeria nyange kumusangano waSabhu nyange panaita pasarudzo dzepachikoro vanhu vanogona kupopotedzana zvazosiyana nekuMDC kunondotsvakanwa nepfuti. Saka kuzanu PF hatina mhirizhonga kunogona kuita kusanzwanana kwevanhu nekuti takazvarwa kwakasiyana-siyana asi mhirizhonga hakuna.
Avanga vari mumwe wechidiki vebato rezanu PF vaAlex Gakanje vari parunhare muHarare neStudio 7. Hazvo hurumende yakamisa nezuro chirongwa chekuti vana vanoda kunyora bvunzo dzeordinary neadvanced level vatore zvitupa nekuda kwekutyira kupararira kwecovid-19 nyanzvi munyaya dzedzidzo dzinoti zvakakosha kuti chirongwa ichi chienderere mberi kuitira kuti pasaita nhubu dzinonyorera vamwe mazamanishoni. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Hurumende yainge yaisa parutivi nezuro nanhasi semazuva maviri ekuti vaya vanoda kunyora bvunzo dzegore rino vatore zvitupa, asi yakazomisa chirongwa ichi chave pakati nezuro masikati yave kutyira kuti denda recovid-19 ringapararire zvakanyanya mushure mekunge vanhu vabuda zvine mutsindo. Basi rezvemukati menyika pamwe nevakafanira kubata chigaro charegistrar general vaHenry Machiri vakazivisa nezuro kuti vakamisa chirongwa ichi mushure mekunge vanhu vakawandisa enda kumahofisi avo kunotorerwa zvitupa. Mapurisa akatozoshedzwa kuzochengetedza runyararo uye vamwe vakanga vatorora pamahofisi aregistrar general aya vachida zvitupa. Mumwe mudzidzi wepane chimwe chikoro muHarare Chipo Zhou uyo akamukira pamahofisi aregistrar general ari pamachipisa mumusha weHighfield muHarare audze Studio 7 kuti akawana paine vanhu vaidarika churu vakanga vave mutsetse nechakare uye akazobva asina kutora chitupa. Mushure mokuzwa kuti chirongwa ichi chaiitirwa vaya vanodzidza muzvikoro zvakazvimiririra kana kuti maprivate colleges.
Vakati zvonzvo vangauda unyanyo hutora vekumaprivate maexternal students vanga vasina zvitupa kuti vakwanise kuregister. Deadline yekuregister isati yasvika.
Mumwe murayiridzi wepane chimwe chikoro chiri mumusha weGlenview uyo aramba kudomwa nezita audza Studio 7 kuti ichokwadi kuti chirongwa ichi chinobata vana vanodzidza kumaprivate colleges. vakati vanhu vari muzvikoro zvehurumende makanzuru kana zvemakereke havadi zvitupa kuti vanyore bvunzo murayiridzi uyu atiwo vana vakawanda vaida zvitupa nekuti vanodzidza muzvikoro zvakazvimiririra kana kuti zvisina kunyoreswa nehurumende uye zvisingabvumidzwe kunyoresa bvunzo
handiti vamisa vachiti COVID iri kukwira so as long as vasina zvitupa manje papa chaita ningirikeni ende tikada kuongorora pedu chaipo maformal students mashomanini inyaya yekuti zvima private colleges zvavari kubva zvemudzimba izvi hazvisi macenta zvizimise vakunzichiendai maregistered schools
nyanzvi munyaya dzedzidzo uye vari mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe dr takavafira zvou vaudza studio 7 kuti zvakakosha kuti vanoda kunyora bvunzo vasingadzidzi muzvikoro vatore zvitupa vachiti izvi zvinodzivirira utsotsi nechikiribidi pabvunzo
zvakakosha kuti vana vange vane zvitupa zvakanaka kuti tizive kuti vanhu vese vanonyora ava ndiwo chaiwo chaiwo
dr zvou vaudza studio 7 kuti zvinosuwisa kuti vanhu vanotambura kutora zvitupa munyika vachiti hapafaniri kuitwa zvematongerwo enyika pakutora zvitupa
dava pezvitupa nguva dzese ndokuti zvinhu zviite muchengeteri mvura yegure tisanyanya kurerekera kupolitics kana tichida kurana zvinhu zvenyika zvakaita seeducation
mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti ichokwadi kuti vaya vasiri muzvikoro zvakanyoreswa kana kuti vari kudzidza kuma non-formal school kana kuti vanganzi maexternal candidates ndivo chete vanosungirwa kunge vaine zvitupa pabvunzo kwete vanodzidza muzvikoro zviri pasi pehurumende makanzuru kana mamisheni Zimbabwe Schools Examinations Council yakazivisa mwedzi wapera kuti vanoda kunyora bvunzo vanofanira kunge vabhadhara mari dzebvunzo musi wa9 chikunguru uye vanononoka vanofanira kubhadhara mari iyi musi wa30 chikunguru dr zvou vaudza studio 7 kuti vasina kukwanisa kutora zvitupa nezuro vachine nguva yekutora zvitupa izvi sezvo pachine nguva panozosvika 30 chikunguru vatiwo COVID-19 inogona kukanganisa kunyorwa kwebvunzo idzi uye semaonero avo gore rino vana vachafoira zvakanyanya sezvo vasina nguva yekudzidza yakakwana uye varayiridzi vasiri kudzidzisa nekuti havasi kufara nemihoro yavanotambira hurumende yakambomisa kuvhurwa kwezvikoro nekuti COVID-19 iri kupararira zvakanyanya ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangoja.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Guta guru redunhu reOregon muAmerica reportland nemugovera rakadarika nhoroondo yaro yekupisa zvakanyanyisa mumakore ose adarika ye 41.7 degrees Celsius iyo yakaitika muna 1965 na 1981 zvichitevera kupisa kwakasvika ku 42.2 degrees Celsius nezuro asi nyanzvi dzemamiriro ekunze dzinoti kupisa kwakanyanyisa pane zuro uku kunogona kudarikwa nekupisa kuri kutarisirwa nhasi nepfenyuro yakarerekera kuhurumende munorth korea yabvuma kuti mutungamiri wenyika vakim jong-un vadzikira uremu hwemuviri wavo uyewo kutenda kuti nyaya yeutano hwemutungamiri wenyika uyu inyaya iri kushusha mupyongyang sangano renhau rekusouth korea reyonhap rinoti kubvuma uku kwakaburitswa panhepfenyuro muhurukuro nemumwe mugari wemunorth korea panhepfenyuro yehurumende yekorean central television iye zvinotomboenda kuna mike hove westudio 7 achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti youth forum
kwazwai mhuri yezimbabwe ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega ini ndini mike hove nhasi muchirongwa tine hurukuro namzvare rumbidzai nhambi vesangano resection 20 tiri kutarisa chirongwa chavainacho chakanangana nekurwisana nedambudziko rekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai muzvare nhambi ndinomugamuchirai muchirongwa
tinotanga nenyaya yechirongwa chenyu ndanichikumbira kuti mutsanangurire vateereri zvisere nezvechirongwa chenyu ichi
chirongwa chatiri kuita ndechekuti kudzivirira mirishonga vanhukadzi kunyanya mukufamba kwavanoita vachishandisa makombi kana kuti mabhazi ezuku aya. Saka chirongwa chedu ndechekuvafundisa kuti vazive kodzero dzavo.
Kazhinji vanhu pavanotsara nyaya yegender based violence nechishona vanotoiti mhirizhonga yemudzimba iyo yatinoti nechirungu domestic violence. Zvino maakutudzwa kuti mhirizhonga iyi iri kuitika zvekare mumakombi nemumazuko matiri kufamba famba. Pamunobata nyaya yevhiolence kana kuti mhirizhonga, zvii zvinenge zvichiitika kuti munhu ati aiwa kodzero dzangu dzakambunyikidzwa ndakagara ndiri mukoma?
Chatinoda kuti vanhu vanyanye kubatisisa ndechekuti mhirizhonga haingoitiki mudzimba chete. Mumabhazi pamwe ivo havatozivi kuti inenge iri mhirizhonga. But kufamba kwamunenge muchiita mumabhazi muya, kumanikidzwa kukwira mabhazi hamusiri kuda kukwirwa kana kusundwa nemahwindi kana kutonzi imi ambuya mazadza siti munodyisa sitereki imimi. Zvinhu zvakadaro itori mhirizhonga iyoyo. Pakufamba kwenyu hapana hwindi anotenderwa pamutemo kuti ataure nezvemamiriro enyu kana kuti mapfekero enyu kana kuti mafambiro enyu kana kuti akumanikidzei kukwira bhazi ramusiri kuda.
Iko kune vanhurume navo vari kusangana nedambudziko irere?
Vanhurume vanosangana naro dambudziko, asi dambudziko rinowira vanhurume ndingangoti rishoma pane runowira vakadzi. Dambudziko rinowira vanhurume ringangova rekuti anogona kungomanikidzwa kukwira bhazi raasingadi kana kuti orohwa nemahwindi. Asi kuvakadzi hazvigumiri ipapo chete. Vakadzi vanotaurwa navo maererano nezvavanenge vakapfeka, either body structure yake even zvaanenge akarukwa mumusoro. Saka varume vanobatwa havo but vakadzi ndo vari kunyanya kubatwa nedambudziko iri.
Ndanchikumbira kuti mutsananguro kune vateereri kuti chirongwa chenyu chiri kuvabatsira sei vanhu vari kusangana nemhirizhonga iyi?
Alright. Chirongwa chedu vateereri chiri kukubatsirai pakukufundisai kuti mune kodzero pamutemo. Bumbiro remutemo renyika rine mitemo yainaro inoenderana neyatinoti human dignity. Nemitemo inoenderana nekuti kuchengetedzwa kwako iwewe usabatwa zvakashata kana kuti usaitwa inonzi degrading treatment. Saka tinenge tichikufundisai mitemo iyoyo. Mukaziva mitemo inokuchengetedzai, munobva maziva kuti pamunofamba zvii zvinenge zvichiitika. Munokwanisa kuenda kumapurisa kana pane mapurisa anenge ari padhuze. Kana muri mutaundi zvaitika mutaundi, tine yatinoti charge office iri padhuze. Unongomhanya ipapo unoripota nyaya yako. Kana musingakwanisi kuenda kumapurisa, pane nhamba yakagadzirwa naamai Mnangagwa yavanotiyo National Call Center. Unongofona panhamba inoti 575 woripota nyaya yako.
Tichipeta yedu hurukuro yedu, ndeapi mashoko amungada kukandira kune vechidiki vakuteerera hurukuro yedu izvozvo?
Ngavazvikoshese uyezve ngavakoshese kodzero dzavo. Vasarega vanhu vachingovabata zvinyanga kana kuti vanhu vachiita mhirizhonga kwavari. Kana zvikaitika izvozvo, usaregera kuripota vanhu ivavo. Nekuti kuregera kuripota vanhu ivavo zviri kuita kungati uri kutovapa mvumo yekuti varambe vachiita zvavanoita. Hapana munhu anofanira kubata munhu akafanana naye nenzira isiyo. Munhu akangoita izvozvo, ripotai vanhu vasungwe, tive nerugare munyika yedu nemunzvimbo dzedu dzatinofamba.
Aiwa muri yeZimbabwe, nguva ndiyo yadyanana. Regai titore mukana uyu mukutenda rumbidzai nhambi nekupinda muchirongwa. Togumira pano pachirongwa chedu chevechidiki, asi tinosangana zvekare nemusi wechipiri pachirongwa cheLive Talk The Connection. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Maigove, muri yeZimbabwe. Bye bye.
Tinotenda Mike. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipa uchirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
Ndinokuchingamidzai nemufaro muchirongwa chezvechitendero. Sondo rapera takanzwa tsananguro pamusoro pevafi vanonzi vatotaura zvido zvavo kuhama dzavo. Nhasi tine imwezve tsananguro inobva kuna mufundisi David Simango. Baba Simango, pane zvamunopokana nazvo here patsananguro yatakapiwa svondo rapera?
Chokutanga chandoda kuti ndiratidzane nemi ndechekuti muchikristu zvinoti siyanei nekutsanangura kwakaita mutauri wedu wesondo rapera. Ngatimboonai vanhu vakafa kuti vanhu vakafa vari kupi. Tikaenda kuna Ruka chapter 16 verse 26, Bhaibheri rinotsanangura richiti apa handi Jesu Kristu wakanga achitaura pamusoro pevanhu vakafa. Apa vanhu vari kutaurwa panapa vakatofa kudhara, saka imweya yavo manje yava muupenyu humwe, upenyu yahunoti kunyika dzimu.
Mufundisi, zivisai vateereri tsananguro yenyu.
Jesu unoti pamusoro pezvizvi pane mukaha pakati pedu paverse 26, mukaha mukuru wokuti vari kuno havagoni kuenda uko, kana kuti vari uko vagone kuuya kuno, nekuti pakaiswa mukaha pakati pavo kuti vasaenda kunzvimbo dzavasingatenderwi. Saka uyu waitaura jaya mupfumi akabvunza kuti zvino ndingaitavo sei, ndine vanun'una vangu vakasara vashanu, ndinoda kuti vaparidzirwe. Tumai Razaro ikoko amuke kuvakafa aende kundoparidza ikoko kuvanhu vakasara. Asi Abrahama unoti hazvigoni, chiripo ndechekuti unotofanirwa kunzwa vari kuparidza ikoko. Vana Mozisi variko navaprofita variko, ngaaterere vapenyu variko panyika ipapo.
Reverend Simango, Jesu anotii uye anozvitaura papi?
Zvinotiratidza kuti vanhu vakafa pane nzvimbo yavanoenda, havagoni kuuya kunyika yavapenyu vachizodominata munyika yavapenyu, kana kuti vachizoshanda munyika yavapenyu, vachizotaura zvavanoda munyika yavapenyu. Vakafa vanoenda kunzvimbo inochengetwa vakafa, ende havagoni kudzoka kuti vazotaura navanhu panyika pano. Saka mubvunzo mukuru ndewekuti ko vanhu ava vanotaura chokwadi chokuti mapfupa angu ari papapa, endai mundofukunura mumatore mugotora netsvimbo yangu, vanenge vakaita sei? Chokwadi chavanotaura ichocho hachifaniri kutikashamadza kana kuti tivhunduke nacho, nokuda kwokutiko mweya yakaipa inozivawo kekare upenyu hwevanhu vapenyu. Kana vakange vafa vanhu vaya vaya, mweya haifi, inoramba iripo.
Mumaonero enyu zvinotiratidzei izvi mufundisi?
Deno vanhu vakafa vachidzoka, nevaya vaya vakaurawa vasina mhosva, nevakapondwa vasina mhosva panyika pano, vanhu vese ivavo vaine mungava wokudzoka panyika pano, chokwadi chokwadi pakufunga kwenyu mungadai nyika ingadai ichifambika here? Nokuti kune vanhu vakapondwa vakawanda vasina mhosva, vakapisirwa dzimba vasina mhosva, vakaparadzwa vasina mhosva, vakaurawa nedzimotikari vasina mhosva, vakaurawa negungwa vasina mhosva. Saka deno kuri kuti pane mukana wokudzoka. Hamufungi kuti panyika panapa pangadai pane bvunga mupopoto rokutoti hapana munhu waigona kuita chinhu?
Asi tinozvitsanangura sei izvi nai mufundisi Simango?
Chiri kunyengera vana vavanhu nhasi uno madhimoni chaiwo chaiwo, hazvina mhosva anotaura chinhu chakanaka. Anotaura chakanaka kuitira kuti iwewe ubatwe nacho ugofunga kutoti uyu ndimwari kana kuti ndiani. Nyange asiri mwari, but iwo unochizofunga kuti ndimwari nokuti chinhu chakanaka chataurwa. Ngatingwarirei, nokuti Bhaibheri rinoti kunyange naSatani anogona kuzvishandura kuzviita mutumwa wechiedza. Saka izvozvozvo vanhu vazhinji ngavazvizivi, vanhu vakafa vanoenda kunzvimbo yavakafa, havadzoki kuvapenyu. Chinonetsa nokutambudza vana vavanhu ndiwo madhimoni anonyepera kuti ndini sekuru vako, ndini mbuya vako, ndibikire doro, ndigokugadzirira musha wako.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo, tumirai maaudhiyo enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande weStudio 7 uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa mune chino chirongwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vana vanofana chirwere checovid-19, vamwe mazana masere nemumwe vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Gibbs Dube.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 27 kuhlangula 2021 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abaningi obulawayo benza santando loba limemetheka ngamandla igciwane le COVID-19.
Abantu abaningi abana ma mask, I think ngoku spreada I corona. Enda kula muntu vele owa supervisor ukuthi otshela umuntu ukuthi gqoke mask.
Abadabuka eZimbabwe abahlala emazweni athini obathi kumele bavunyelwe ukuvota ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka 2023.
Uhulumende uzama nje ukucatsha ngoba uyakwazi ukuthi abantu abase diaspora anxa bengavota bonke bangavotela I opposition.
Kodwa abasekela ibandla lezano PF party ikuzikhohlisa lokhu.
Ukubana kufakwe phandle njobe kutsho layo ukubana hayi xa bengasusa amasanshini kuba lula ke ukubana sidlelane kuhle sikwanise ukuhambelana.
Bakhala ngezinyamazana zasendle ebulilima.
Maze silimile siba lohlupho mpela lukhulu kakhulu. Ngikhuluma ngendlovu ngulungundu lezinyoni yizo izinto ezihlupha kakhulu abantu.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulumsakazo. Izakhamizi zakobulawayo ezihlala endaweni okugxile khona umkhuhlane weCOVID-19 ziqhubeka ziziphilela njengenjayelo zinganaki ukukhuphuka kwenani labantu ababanjwa ngumkhuhlane weCoronavirus. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abafika phose inkulungwane i-801 bahlolwe batholakala bele-coronavirus. Uhlangothi lolu luthi phakathi kwenani leli abantu abangamachumi ayisithupha i-60 abahlolwe batholakala bele-COVID bahlala kobulawayo. Sokulabantu abafika phose inkulungwane eziyisificaminwembili i-1725 asebebulawe ngumkhuhlane lo eZimbabwe okumemetheka khona ngamandla umkhakha wegcikwane le-coronavirus obulala kakhulu. Loba kunjalo abantu bayahamba-hamba njalo bayazisebenzela njengenhlalayenza. Unkosikazi Ruth Dube ohlala kobulawayo uthi kunzima ukulandela iziqondiso zohlelo lokuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19.
Abantu bathole nzima abasa wasazi isikhathi eseyisuthi i-lockdown isikhathi bani. Plus abantu abaningi abana ma mask, I think ngoku spreada i-corona. Enda kula muntu vele owa supervisor ukuthi otshela umuntu ukuthi gqoke imask. Bazihambela nje endaweni zokuthengisela. Njalo abantu yona lani number e-required layo kabayimaintaini.
Umnumzana Thabani Ndlovu laye ohlala kobulawayo uthi aluqedakali uhlelo lukahulumende lokuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19.
Lockdown le thina sikwazi ukuthi vele ikhona le ndlela umbiko ehanjiswa ngayo iyasiphica ngoba vele kuphikiswane. So into esiyikhathela kakhulu thina lapha asikwazi ukuthi siku-lockdown uba sikho ku-lockdown localized leyo.
Umnumzana Thembelani Dube ilunga lekomiti yebulawayo Progressive Residents Association uthi abantu abasebenzi kuhle ngendaba yokuphangisa ukuvalwa kwamabhizimisi.
Okokuqala, abantu abazisebenzayo abasasebenzi kuhle ngenxa yokuthi isikhathi esiyiso lapho abantu abathenga khona kakhulu isikhathi santambama. So neso esikuthiwa abantu bachayise ngaso babuyele ezindlini. So ngokunjalo ke sebeswele amacustomer abo. Kube sokusiza ke uhlupho lokuswelakala kwe-transport. Uzafika ukuthi iningi labantu lanxa selichayisa laphana i-transport isisilela kakhulu okwenza ukuthi abanye abantu bagcine beqhuma ezinyawo.
Umnumzana Anthony Majongosi, umongi osebenza e-United Bulawayo Hospital, uthi abantu kabasalalele umthetho ukuthi bazivikele, yikho okwenza ukuthi kukhuphuke inani labathapha umkhuhlane we-COVID-19.
Sibona inamba iyakhwela, abantu bayagula lo mkhuhlane loyo. Sibona ukuthi kuyabangela lokuthi abantu abasalalele umthetho ukhona ukuthi bazivikela. Kuyafanele ukugqoka ama-mask le-social distancing.
Umsekeli womphathintambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro wazise intatheli izindaba namhla ekuseni ukuthi sokuseduze ukuba osomabhizimusi bonke baveze ubufakazi bokuthi sebahlatshwa ejekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ukuze baphiwe imvumo yokuvula amabhizimusi lokusebenza. UMangwiro uchaze njalo ukuba idolobho lakoBulawayo kalifakelwanga imigoqo yokuvala idolobho ngehola lesithupha ntambama kusiya elesithupha ekuseni. Uchaze ukuthi umbiko ohlelo loluwethulwa ngumongameli umphathintambo wezempilakahle kumbe omunye ongabe ephiwe imvumo nguhulumende. Sokule viki lengxenye amapholisa ebike ukuba sokule curfew emalokitshini amaningi koBulawayo ngenxa yokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bathi kumele eZimbabwe livumele ukuba bavote besemazweni atshiyeneyo kukhetho lwelizwe. Bathi bakhathazwa ngokwethulwe umnumzana Patrick Chinamasa obambe osikhatshana uhlangothi olubona ngokukhanga abantu ukuba bangene kubandla leZANU-PF. Abahlala kwamanye amazwe kabasuze bavunyelwe ukuvota besemazweni atshiyeneyo nxa kungesulwanga izithezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. Unkosazana Barbara Danyanyiwa okubandla le-MTC Alliance uthi kumele bavunyelwe ukuvota abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe.
I-diaspora vote ayilani lama-sanctions. I-diaspora vote lilungelo labantu abahlezi e-diaspora ukuthi bavote. Ikhona la ku-constitution yeZimbabwe. Uhulumende uzama nje ukucatsha ngoba uyakwazi ukuthi abantu abase-diaspora anxa bengavota bonke bangavotela i-opposition. Akula muntu ose-diaspora ongavotela izanu ngoba bonke babaleka ekhaya bebalekela izanu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mdulisi Hanana okuhlanganiswa yedumiso Dabengwa Foundation usanda kubaleka eZimbabwe kulandela ukuhlaselwa kwakhe ngabacatshangelwa ukuba badlelana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Kuyamangalisa ke nxa sesizwa uChinamasa sithi abantu ukuze bathole i-diaspora vote kumele America iqale ikhipha ama sanctions. Okokuqala kukhawuliselwani abantu abangayisibo abafaka ama sanctions. Yikho kumele siqale sesikubusisa kunibuze khona ukuthi kanti ilungelo lami selingathathwa sengalithathelwa ngenxa yokuthi iZimbabwe ama sanctions. Okwesibili amazwe afake ama andifake iZimbabwe ngaphansi kwama sanctions. Malutshwane singawabalisa. Alubana izana uqinisile sibili ukuthi bayafisa ukuthi diaspora vote bekhona ngempela bebezakhetha ukuthi hayi kulamazwe asenzela kuhle njenge South Africa. Umnotho welizwe leZimbabwe uyeyame uqamele phezulu kweSouth Africa. Aluba bebeqinisile sithi diaspora vote bayayifuna bebezavala ingxenye kubo America labo Britain bavule kubo South Africa lapho Botswana lamanye amazwe iZimbabwe lobudlelwane lawo sibone ukuthi ngabantu abaqinisileyo.
Kodwa umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF uthi kunzima kakhulu ukuqhuba ukhetho lweZimbabwe kwamanye amazwe ikakhulu kulawo afakela inkokheli yebandla leZANU-PF izithezo zenodo.
Akula mntwana oyisizalwane seZimbabwe isaliswa ukubana sibuye ekhaya ukuzovota ngesikhathi sokuvota siyenze lokho okulilungelo laso. Kodwa lokho okubana kufakwe phandle njengobe kutsho la ukubana hayi xa bengasusa ama-sanctions kuba lula ke ukubana sidlelane kuhle sikwanise ukuhambelana ngaleso sizathu kube sosiba lula ukubana uhulumende afake ama-voting ngaphandle kwelizwe leZimbabwe.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sebelesikhathi eside becela uhulumende ukuba abavumele ukuthi bavote kukhetho lwelizwe.
Wenze mapandeni namhla sesigabeni sebulima West Ward 10 esiqhuba khona lezakhamizi ngodubo lwezinyamazana eziguqela indlovu lezinye. Inhlanganiso yabo ku-trust ibambisana lomsakazo we-Studio 7 ikhulume lomnumzana Sikhumbuzo Dube, umgcini sihlalo ohlelo lokulondolozwa kwezinyamazana ole campfire.
Maze silimile siba lohlupho mpela lukhulu kakhulu. Ngikhuluma ngendlovu, ngulungundu, lezinyoni. Yizo izinto ezihlupha kakhulu abantu. Labo mpisi nabo bakhona, sometimes nezilwane zinokufika. Kodwa indlovu kakhulu ma ngizikhangelele yizona edla umonakalo omkhulu kakhulu. Ngikhuluma nje lo nyaka ngikhuluma kunje nje kuwatheni ebhambazi. Silabantu abaningi kakhulu esesiyabheka kumawadi wonke eyi-7 wakhanya ukuthi yona yiyo yodwa ephambili ngokuba lo monakalo wokudlelwa zindlovu.
Siphindeza xoxa njalo ngodaba lolu lo mnumzana Orchard Sibanda owake waba yi-game scout esigabeni sebulilima.
Bekungavuselelwa ucingo olwe-solar fence oluyilo olwalube yi-solution yokuprotekta abantu kuzinyamazana. Then kube sekusiba futhi le ndlela yokuthi ama-game scouts labo bona babakhona khona le mayitengwe babe le-transport enough ammunitions ezokwenza i-problem animal control.
Kugcizelele esithi
ngaphandle kwakhona okokuthi kuyenzakale khonokho kusho ukuthi kungaba lobunzima kakhulu lokumisa ukuthi into engasayenzakali ilagisa kayisela control. Yonke into isingumathanda. Esikhathini esiningi okwakuvunyelwene yi-campfire concept ukuthi khona abantu babe lesikhathi sokungena kulagisa area khona le ku project area kulapho kuhlala khona izinyamazana zethu. Kodwa okwanamhla sekungumathanda. Abanye sebehlala khona le.
Unkosikazi Vinolia Moyo isakhamuzi ze-Ward 10 laye uthi ziyahlupha kakhulu inyamazana endaweni le.
Inkomo zabo zihlezi se emabhongani. Ukuba kwazo khona le mabhongani abantu basuke badlise utshani khonapho ababe kutheli bekhona. Kodwa uthola umuntu seyeqile sengale okule ndlovu khona. Uma sekubasa umlilo indlovu lezana ziyethuka kube lezinja. Abantu bahamba lezinja khona ngale zinja lezana zingazethusa indlovu sezishela ukuthi zibalekela ngasezibaleka zibuya kithi. And futhi ezinye ziyephe zingene kwele kutswana zisekele umangulwana zizothutha sezidinga amanzi ngoba amanzi kulindawo yethu aluhlupho kakhulu. Ekuqaleni indlovu zazingakuyibuyi kakhulu ebantwini ngoba imabhongane yayile damu plus kwakugethiwe ama-canals lapha amanzi ayihamba khona esiya lapha ezazihlangabe zaziwanaka. Kathesi sezibuya kakhulu ebantwini ikhoza ingamanzi.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilothulelwa yinhlanganiso ye-Harbour Cook Trust. Lingakhuthwa luhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Unothando Pamela Kulu, umculi odabuka eZimbabwe ohlala kwele Germany owaziwa ngegama lokucula elithi Nomina, uqhubekela phambili ngohlelo lwe-hashtag Stop Hunger in Zim. UNomina obambisana le-World Peace Berlin AIM X Foundation lesizo lwethu health usenza kudingela abantwana besikolo seJangwa Primary ePlumtree impuphu, indumba, amafutha lokunye. UNomina wafunda esikolo lesi.
Plan yethu bekukuthi khona sincedise abantwana ukubana babe motivated ukubana baye esikolo ngoba most of the times uthola ukuthi nxa kungela kudla ekhaya kuba nzima ukuthi umntwana concentrate esikolo lakho ukuthi aye esikolo vele uyabe sengani umntwana usediniwe ngoba nxa kungela kudla it's very very difficult. So yinto ke sayidiscussayo le organization esebenza la eZimbabwe ukubana hayi kungcono sicalise ezikolweni.
Uthi kunengi afisa ukwenzela abantwana labanye kwele Zimbabwe.
Sicalise nje ngezikolo ezingu-2. Iplan ukuthi khona siqhubeke ukubana sincedise lezinye izikole eziseduzane.
Baningi abathakazelela akwenzayo. Omunye wabo umnumzana Sinkobe, umphathisikolo weJangwa.
Ngimele isikolo seGwambe Primary ogoqela ababalisi, abantwana kanye labazali. Ngithanda ukubonga uncedo lokudla esiluphiwe yisizo lwethu. Ngithande njalo ukubonga uNomina owayefunda eJangwa owenze lesi sipho sasifinyelela.
Kukhangelwe ukuba inhlanganiso kaNomina izathuthuka ngokuya kwesikhathi ibambisana lenhlanganiso ezijiyeneyo. Singangeni kusigaba esilandelayo, sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abahlanu asebefile kulandela ukudileka kwesakhiwo esikhulu esabelweni seFlorida kule Melika. Abantu abedlula kancane ikhulu lamajumi amahlanu 156 ababonakali. Iphephandaba lezi Miami Herald libika ukuba isakhiwo lesi sanga sakhanyelwa ngumanjinela owathi silakho okubhidlika. Okwamanje usibalukhulu wesabelo lesi uthi sokumele kuhlolisiswe izakhiwo eziningi ezakhiwa ngulowo owakha iChaplin Towers. Inhlanganiso ekhangelane leziswelo zikaZulu eWorld Food Program ithi kulabantu ezinkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 ababhekane nendlala eyesabekayo kwele Madagascar. Lokhu kubikwa yinkampani yezindaba e-Associated Press. So isikhathi sezamasiko. Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngokuzilayo esintweni. Silomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Linjani Dube ku-Studio 7 kanye nakubalaleli baso i-Studio 7. Amazilo esintu maningi kakhulu futhi ke kuyachiyana ngemikhuba yemizi. Le mikhuba yezizwe zesintu, kodwa ziningi kakhulu izinto esizaziyo ukuthi kuyazila, njengokuthi kwakuthiwa ungabohamba nyovane ngoba umama wakho uzongena eqhageni. Kwesinye isikhathi kuthiwa kuyazila uqathelana inyama lidonselana ngezandla ngoba abafazi benu bazaswela. Uzokuthiwa ngesinye isikhathi kuyazila ukudila izindlu kathekwane ngoba uzahlanya loba usubuke ikhanda. Kwakukhona lokuthi uzokuthiwa kuyazila ukungena lapho kulala khona abazali bakho ngoba uza kuba lesisila sokungathathi noma ibhadi lokungathathi noma ukuthathwa noma ngithi umendo. Kuye kuthiwe ungabogxumeka umphini wekhuba nxa kuhlakulwa ubusuhlala phezu kwawo, kuthiwa uzoba lomsila wendwangu. Kwesinye isikhathi kuye kuthiwe nxa ngabe uthola ukuthi kade kuthunwa noma kungcwatshwa, kuthiwa ungabohlaba ifotsholo noma isimbo okuyabe kusetshenzwa ngaso ubusisihlaba nje sime, ngoba lokho kungadala umkhuba ongadala ukuthi ekhaya kuloko kusenzakala isehlakalo esifana laleso. Ziningi kakhulu izinto ezizilayo ukubala ikuthanda.
Baba Ngwenya, akutsho sibili ukuthi okunye ke kwino esingathi kuyazila sibili esintwini.
Okudaleka ngenxa yemizi, ngemkhuba yemizi, uthola ukuthi mhlawumbe ubaba kumbe umnomzana wakuhamba laphana wayolanda isikhonkwane noma umthuso wezinkomo, okuthi kusukela lapho uthola ukuthi ke inyanga nxa isifikile lapho izabe sisitsho ukuthi ukusukela namhlanje izinto ezinje ziyazila. Njengoba sesizwe kuthiwa kuyazila ukuthi intombazana kweminye imizi ingene namanzi ilanga selitshonile. Kweminye imizi kuye kuthiwa nxa isekuyenzekela itshonele ilanga ingaphandle, iwathiye ngaphandle noma ingasawathwali ngekhanda. Ihambe lawo isiwalengisile okanye yenza umkhutshana njengokuchitha amanzi ingene nawo. Izinto ezifana nabo sawudo uzokuthiwa nxa ilanga selizela tshona nje kulowo muzi isawudo alisangeni. Bese kusiba lezihlahla ezizilayo, uzokuthiwa isihlahla lesi asibaswa. Njengesihlahla nje ngicabanga ukuthi imizi yonke siyakuzila ukuthi sibaswe, leso kuthiwa ngumlahla abantu okuvamise ukuthi kube ngumphafa. Nezinye nje izihlahla ezi othola ukuthi ziyazila azibaswa emizini ethile.
Ye, phosela ukugcina khonapho baba Ngweni.
Kuba le zinto ezinye ezizila nje ngendlela yokuthi kube lesigameko esenzakeleyo, njengokuthi ke ukubiza igama elithile, mhlawumbe umakoti noma umkhwenyana, kodwa uthola ukuthi igama lelo likhona nje elitsho inye into, kodwa uthola ukuthi mhlawumbe omunye wabobabazala bakho khona lapho layo ulalelo gama. So kusukela lapho njengomkhwenyana sokumele uzame ukuthola igama ongabiza ngalo ubabazala wakho or indawo mhlawumbe oyazi ukuthi legama elifana likamamazana noma elikababazana ake ngifanise nje njengenkosi uthaka laphana kuthiwa yathi fika emfuleni yathi nxa inatha amanzi yasisithi amanzi lawo amtoti ibalekela ukuthi emanzi mtoti laphana ibalekela ukuthi ithi amanzi amnandi ngoba ihlonipha igama likamama wayo unandi
simalapha kuhlelo lobasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besilomnumzana Mbuso Ngwenya incwadi kwezamasiko esintu asihlangane nesingabaphilileyo ngeviki ezayo sinesizwe ezokholo silontungabela inkomo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamile inkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
siyahlangana ke njengenhlala yenza namhlanje kamama kuyinsonto kunje nje ngiyazi ukubana bakhona abanye asebelindele ukubana balizwe leli lizwi uNkulunkulu asiza siphathise ukuthi leli lizwi esilizwa emsakazweni weStudio 7 lingapheleli emoyeni kodwa libe ngumphako empilweni zethu thina esisesemhlabeni ngiyakhumbula ke kuleliya isonto saba la imisebenzi yabapostoli chapter 2 isaqala ke uverse 44 kuverse 47 sikhulumile ke kwelindileyo ithuba sakhuluma ngabomndeni ukuthi indaba lezi zokuswela kwabantu kumele kunanzelelwe kusasukela emakhaya sibananze sibanelekekele ithi ke incwadi yona le esayibalayo sebesuke kuhlebunelana isinkwa emakhaya abo emzini yabo baphuma baya etempelini labo kulabantu abaningi khona ngoba nanxa sisiya etempelini kasisahlangani labomndeni kuphela kuthi abaqhubekela khona etempelini besabelanda baqhubeka besizana bencedisana sebendawonye njengabantu azange bakhethe muntu azange babadlule muntu baphuma emakhaya abo bekholiwe ukuthi labanye abantu abahlangana labo kumele bathole ukuphila njengabo kodwa imihla ngemihla baqinisela nganhliziyonye ethempelini inhliziyonye eyokuncedisana ebunzimeni asithi ithempeli lingafana nje lomphakathi esihlala kuwo kumbe lona ilizwe ingabe iliphi lapho abantu abahlala khona abantu abakholiwe balomlando wokunakekela abanye abantu beqale emagumeni abo babe sebesiyanakekela ke isizwe lokhu kutsho ukuthi ungabona abantu edubeka insuku zonke beswela lokhu lalokhuyana elizweni okunye okuyabe kungahambi kahle yibukhokheli kumbe ngabantu okumele banakekele abampofu into edanisayo ukuthi iningi labantu bazikhangela bona bodwa sengitshela labo abalomlando wokunanzelela ukuthi khona okuncane kakuhlethunelwane kabakwenzi khona lokhu ngobana umoya kaNkulunkulu kawukuphakathi kwabo ungabona umuntu engalanhliziyo yokuhlanganela labahluphekayo abaswelayo kutho ukuthi uvele yena inhliziyo kalayo bakhona abantu abaphila engathi yibo bodwa omunye wake wathi kimi ngenye imini uyazi laba abanye abantu abalokuningi bathi bangadla ukudla okuseleyo kuze kudliwe izinja kanti-ke nxa kusele omunye elamba ungamnika asile ibhayibhili kalikhulumi into engayisiyo kuthiwa bahlanganyela izinto zonke behla izinto zonke yini izinto ezithinta impilo yabantu nxa kuthiwa bahlanganyela izinto zonke zonke izinto zonke eziphathelene ukusa kwamalanga lokuphila lenhlala kahle yabantu basese khona abantu abangela nhliziyo yokunanzelela ubana laba bantu abahlala labo labo bangabantu bawuthanda ukuphila ngcono zinuka amakhwapha ikakhulu wena olulutho ongabelana labanye iyabelana labo olahlekelwa ilutho kuthi ugcineni nxa sibala uverse 47 kuthiwa ke bamdumisa uNkulunkulu bethandeka kubantu bonke abanye asithandeke ebantwini ngoba singamagovu uNkulunkulu ke asibusise nelizwi lanamhlanje kuze kwena phakade amen
lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha
Lingali tshona njani mthwakazo muhle zimpapo muhle ngiyalibengelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMaigobe namhla kuhlelo sixoxa loPhilani Ncube sike zabalayo kuhlelo besikhangela udaba lohlelo lwabo olukhuthaza abakudalela eParliamente ukuthi bahlonisise indlela abantu bathola ngayo ama license okusakaza idale leParliamente lisandukwamukela lohlelo siloNcube kuhlelo ukuthi asitshele okuningi Philani ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela ukuthi abakudale leParliamente bakwamukele njani uhlelo lolu
udaba lolu idale leParliamente ayizange iluphathe kuhle ngoba sathi sikhuluma ngokuthi sithi thina iBroadcasting Authority of Zimbabwe kule clause ekhona ku Broadcasting Services Act ebanika amandla ukuthi kube yiba babiza ukuthi kathi abafuna ukuapply ama licenses sibenga apply njalo bathi ukuthi ezindaweni lapha lalapha bazwakala besithi ay umuzi ilola lo ulomthetho
njengenhlanganiso likhangela ukuthola impendulo enjani njalo likhangela ukuyithola nini
sikhangelelele ukuthi khona ba amende iclose lay eku broadcasting services act okwenzela ukuthi abantu abafuna ukuapply ama broadcasting licenses benelise ukuapply noma ngasiphi isikhathi njalo okunye sikhangelelele ukuthi impendulo kumele siyithole sikhangelele ngokuphela kwenyanga yona le
sikhangela udaba lokuthi ngomnyaka odlule kulabantu abakwamukele ama license okusakaza ngemva kokuba uZulu jikelele wathi kuqhathekile ukuthi kube leminye imisakazo elizweni ngaphandle kweSABC ubona ngani uhulumeni uyasebenza gadalala na ukulungisisa udaba lwama license
ubona kwami ngokusebenza gadalala ukuba uhulumeni nalokuthi anike ama licenses kwaba laba abafuna ukusakaza abasha hayi akasebenzi gadalala bona kulento yaba bayikhangela leyo ukuthi bathi bafuna ukunika ama licenses ebantwini ibona abangathi ba balokudlelwano lawo hayi abahlosanga ukuthi bathi banika ama broadcasting licenses ukuthi nje abantu abafuna ukubroadcast abanga broadcast
hayi isikhathi sesesihlwe ngimangoyi ePhilani gciba ingxoxo
amagama omugcina ngizathanda ukuthi ngithi kubalaleli hayi thina kasisoze sibeke phansi izintambo ukuthi siyekele ukukhankasela ukuthi kona kube lokulayisensa ama community radio kumbe noma ama commercial radio stations ngendlela ikhona ngoba okwenzakalayo asikho lokho nokujabulelwa ngabantu kulokuthi khona ubani nyamazi lobani nyamazi yikho abakwenzayo ende kulenhloso yabo abafuna ukuyenza
Zukugandaba sithanda ukubonga uPhilani Ncube ngokungena kuhlelo siyabonga Philani isikhathi sesedlwe ngumangoyi kodwa lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo kuhlelo lwabatsha lwe-Live Talk The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili khonapha emsakazweni we-Studio 7 kanye lakukhasi lethu ele-Facebook ele-VOA Ndebele 8-9 PM zulukandaba lingakhohlwi olibalulisayo ngenjabulo igama nguMaigobe mthwakazo omuhle zimpapo omuhle sohlangana ngolwesibili bye bye
Siyabonga kakhulu uMike Hobe ungadinwa kusasa. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje wothi sikhangele ebeselazo. Abantu abaningi kobulawayo benza santando loba limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19. Abadabuka eZimbabwe abahlala emazweni atshiyeneyo bathi kumele bavunyelwe ukuvota kukhetho oluzayo besemazweni abahlala khona. Kodwa abasekela ibandla le-ZANU-PF bathi yikuzikhohlisa lokhu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngo-Kipstube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.